wangu magota evi na dole ya sewe mara yuko kuzwa kwenye wana za makumiri ya wana wameshunguruzwa mwenye kamedu tina magota akamanya kutanga nezuru pakaita nyaya za zinuru waga mzibabe magota edo akamanya kuna airport magota edo akamanya kuna mabuku magota edo akamanya kuna na gormozi not magota edo akamanya uwezo kuna na braceside magota edo akamanya kuna airport magota edo kuzero nasino ama ya kumagunji kukadoma kuhetiklis kuhuti kuburuwayo chakare magwetebe ya maanya kuchabalala kumagwebe kulofeze kumasungo wanangkuna nyamareta ya maanya nangkuna mbreri kiliku njigwe kutuka kwa kere watu wana chakare kukazuru kukanasi ya beri kwa hali kuwa serati kama beri kwa kasunga nilana asi tigula mbatishkari sila kuti magwetari na basi maanya kuti
Vama funda mungatu uze kuti vanava vari kusungirwe chaizvo.
Panguva dzatakatora vanagweta anga achiri kumhanya mhanya kuenda kumapurisa nekuti zvandinoziva mapurisa akasunga kuetota akasvika kubraceside vanozoumbiwa kunonzi kuharare central police station law and order ndokwanozoudzwa macharges avo avari kufesa asi panguva yatambotaura magweta vanga vasati vanyatsa kuziva kuti chiri kunzi mhosva dzavo ndedzodzo chii saka tisida kuti tiespekulete takamira kuti magweta edu achiudzwe nemapurisa nekuti vazhinji vacho vabviswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana vachiitwa pamacentral police stations asi chimwe chandingangoda kukuudzai kuna rei ndechekuti magweta edu emakusemiwa amhanya futi achida kufaira wafaira application kuhigh court ekukumbira kuti mapurisa abvumidze magweta kuti vaone mukana wekumirira waclient avo nekuti vanga vachirambidza kumirira maclient avo zvizhinji-zhinji kunzvimbo dzakatafara airport
semaonerenyi munofunga kuti nyaya ichanzikwa riini mudare
kuti kana mangwana ndicho musofitatu togona ngata kutanga kumhanya mhanya kuenda kumatare nekuti vamwe vavo vakasunga nezuro unova musi wemuvhuro saka ndofungawo kuti pamutemo vanoti havafaniri kuzopfuura 48 hours vari musunga
tichidzokera pavanhu vasungwa vamafunda ndedzipi nzvimbo dzine mhirizhonga yakanyanya kana kuti dzine vanhu vasungwa zvakanyanyisa
pane matsamba atapihwa nevakomana nevasikana vedu vezibhuloya sehumen rights taona kuti kubhuruwayo ndo kunenge kune nyaya kwasungwa vanhu vakada kuti wandei panguva dzatiri dzinoidzi kuhararawo zvakare kuna maairport takada kunzwa mamakoma marufu vandevere namukoma kosa munyube wamhanyako vanga vashaira kuti kune about 50 something people wasunga vakasungwa nezuro so nekuda kwokuti vakatadziswa kumbonoona maclients avo nezuro vachi kuvaona tizarisira kuti Harare nebhuruwayo pane zvino ndo kune nhamba dzakati kurei dzine vanhu vasungwa
tiri kunzwawo kuti hurumende yavhara madande mutande akaita sewhatsapp neindaneti izvi zviri kuvhiringa zvakadii basa renyu wamafunda
hongu mukoma rese kutaura kwamuri kuita tichitoshushikana kunetseka kuti tochiita sei zvinhu zvatajaira zvinhu zvekosa kuti kujaira kwete asi zvinhu tikatatanongura nezvemutemo rine provider for such mukaverenga section 61 section 62 indora nyaya access to information inotora nyaya yefreedom of the media freedom of expression saka zvinhu zviri kutikatsamadzwa zvikuru zvatatoshama nazvo kushoka kuti iyo hurumende yamanga muri kuti ndiyo new dispensation inombonyikidza kodzero dzevanhu zvakadaro zvokuti vanhu vatadza kushandisa dembende remataura vatadza kushandisa whatsapp akaema zona anongu andori nyonyere kushandisa hatizivi kuti maishandirudziyawo kana vachitichera nezvenyaya dzokuti kune new dispensation muzimbabwe